Madzimambo akawanda anoti ari kutonga nyaya dzekurambana zuva rega rega vachiti zvinoita sekuti varume nemadzimai ari muwanano havataremekedzana senguva yakare. Sadunhu Katiza Gombo vekwazvimba vaGibson Jenami vanoti nyaya dzavari kutonga dzekurambana mudzimba dzakawanda zvekuti dzekuvatemesa musoro. Vakatiza Gombo vanoti pose pavanogara dare vanototonga nyaya dzekurambana asi kazhinji zvichikonzerwa nevarume vanenge vaita ruchiva kana kutadza kuriritira mhuri.
Maonero atiri kuita vamwe vanozopa zvikonzero zvechipirizo asi chikonzero chaicho chacho ndechekuti kuoma kweupfumi mumba umu mumusha umu ukashaya chekubata vazhinji vano vanenge vaakuita zvoupfambi pambi kwozoitawo ruchiva.
Sadunhu Katiza Gombo vanotiwo kana vanhu vabvumirana kuti vave kurambana vanogovana pfuma sekuwirirana kwavo asi kana vatadza kuwirirana ndipo pavanoenda kumatare.
Kazhinji zhinji vanhu ava vanotaurirana mudare mwedu mwemwe kuti ini nada kuenda asi ndine mombe dzangu handine mbudzi dzangu. Murume akamubvunza kuti shinova ne mbudzi here kuti mbudzi dzake mufodzino kana kuti mombe ndedzedu tese.
Mambo Ngezi vapita pasi vamire vekumhondoro vatendawo kuti dzimba dziri kuparara kunyange vachiedza kuti reukama vamboyananise. Mambo Ngezi vati vanoita matare avo kamwe chete pamasvondo maviri vachitonga nyaya dzekurambana dzinosvika gumi pamwedzi. Vati pane zvikonzero zvakawanda zviri kukonzera kugurwa kwemichato.
Ende munhu uya otobvuma kuti chiwa inini mukadzi akandigara namurume nemurume akatibareka kudhara.
Mambo Zvimba vaSenyu Nyamhondoro vanoti kunyange nyaya dzekurambana dziri shoma mudunhu mavo dzatiwandei hadzo kudarika nguva yakare. Mambo Zvimba vati kurasa tsika dzechivanhu pakugadzirisa kusawirirana ndiko kumwe kwave kupa kuti misha iparare. Mutevedzeri wemukuru wemadzimambo munyika vaFortune Charumbira vekumasvingo vanobvuma kuti dambudziko rekurambana mudzimba ratekeshera nenyika. Gweta rinomirira kodzero dzevanhu zvikuru madzimai muzvari Fete Ndlovu vanoti zviri kuita madzimambo zvekurambanisa vanhu vane michato isina kunyoreswa nekupanana gupuro zviri pamutemo.
Madivhosas vanoita bhati anenge ari wanano dzezvechivanhu dzekungobvidzirana pfuma kana dzaawanano dzine mamarriage certificate dzinodisolva kumakoti macivil court either kumagistrate court kana kuti kuhigh court.
Mapurisa vanorwira kodzero dzemadzimai vakaita seZimbabwe Women Lawyers Association vanoti mhirizhonga mudzimba ndiyo iri kukonzera kuti michato yakawanda igurwe. Muna Chivabvu gore rino pazuva rimwe chete dare reHigh Court Family Law muHarare rakatonga nyaya dzekurambana 55 pazuva rimwe chete. Vanhu 175 vakarambana mumwedzi mumwe chete. Judicial Service Commission inoti kubulawayo gore rapera vanhu 650 vakarambana. Makare anoti nyaya dzekurambana dzakatanga kuwedzera zvakanyanya muna 2014. Nyanzvi dzinoti michato zvikamu 20 kubva muzana kana kuti 20% ichagurwa munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.